mai makarao vari kutaura zvinhu somunhu asizi kunyatsa kuziva zvaari kutaura. Chokutanga ndechokuti vakati ivo kune seva mbiri, vakazoti kune seva imwe chete. Saka chokwadi chacho hatichinyatsa kuchiziva. Vari kuti kune seva yakatorwa kubva kuUNDP, vakazotizve kune seva yakatengwa kuLuxton. Asi chandoda kuti vateereri vanyatsoziva ndechokuti pakatengwa mabiometric voter registration kits, anova mamwe mamachines anoshandiswa, tese takanga tiripo tichiona prosesi yacho yekutengwa kwemamachine acho, tikaziva kuti atengwa kuna nhingi nanhingi nanhingi. Tikaenda nenyanzvi dzedu dzinoziva makombyuta, dzinoziva machine, dzikaongorora machine iyoyo. Asi takauya masevha, masevha aya haana kutengwa zvatakaona zvanga zviri pachena kune munhu wese. Masevha aya ari kumudzi maviri matatu ari kuoswa makarau haasi kuzikana kwaari.
Ko ivo amai makarau vari kuti kudii?
Amai makarau vaakuti isu hatifaniri kuva tichikwanisa kuona masevha iwayo. Masevha ndimo munochengeterwa information yevoter registration, ndimo munochengeterwa information yemavhoti, yevavhoti. Saka isu tiri kuti tichida kuona masevha iwayo, tione kuti masevha iwayo ane inform, ari empty here, haana here kufana kuisirwa information in advance. Tinoziva kuti kune mapolitical parties ari kuregistra vanhu vari kuita zvebiometric, vada kuzombotipa information yavainayo, woisa paflashi, paflashi stick papaya, wosvika wonobayirira pamacomputers ipapo, maseva ipapo. Saka tinoda kuziva isu kuti maseva aya ari empty here. Tinoda kuti nyanzvi dzedu, nokuti tinadzo nyanzvi idzodzo, tinoda kuti nyanzvi dzedu dziongorore zvakaita maseva iwayo. Mai makarao vari kuramba vari kuti hatifaniri kuona maseva iwayo. Chii chiri maari chatisingafaniri kuziva?